Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, November 23rd, 2018. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about a town hall meeting jointly hosted by VOA and Media Center in Harare on Wednesday this week.
So, this is a pre-recorded special of a town hall we held this week at the Crown Plaza Hotel in Harare. The joint discussion by VOA Zimbabwe and the Media Center examined President Emmerson Mnangagwa's term in office since his August inauguration.
Praxidus Jeremiah of Studio 7 and Dr. Charlton Tsodzo co-moderated the discussion, which was sponsored by the U.S. Embassy Public Affairs Section.
The featured panelists were MDC Secretary General Douglas Monzora, Mrs. Akile Sifelani Ngoma, who is the Director of Women in Politics and Support Unit, and Clinton Musonza, an economist with the Labor and Economic Research Institute of Zimbabwe. Dr. Enwe Mutambudzi of the Ministry of Information had confirmed but did not attend.
Unfortunately, today we are not able to take in any callers, but you can leave your comments.
So let's dive in. Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday.
Hongu vadiwa vatereri nevatariri. Nasi tine chirongwa chakakosha chehurukuro yakaitwa yetown hall yakaitwa muHarare ku Crown Plaza musi wechitatu yaikokerwa ne Voice of America yakamirwa na Praxidus Jeremiah achibatsirana na Dr. Charlton Tsodzo. Voice of America yakanga yakabata nao ne Media Center mukuunza chirongwa ichocho chaitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Ihurukuro yaitarisa mazuwa zana mutungamiri wenyika kwa Emmerson Mnangagwa vatora mhiko. Ndo nyaya kurukuruwa nezvayo, ndo yatiri kukupai nasi urukuru yose. Nasi vatereri ni vatariri rangarai kuti tinenge tichipfuudza awa imwechete yatinosimbo kukupai ye Live Talk. Nasi tiri kuita awa nechidimbu kana kuti 1.5 hours kuti munyatso nzwisisa mafambira zvakaita. Asi tine urombo hwekuti hamuzokwanisa kunge muchifona muchitipa pfungwa dzenyu, asi vanokwanisa kunge vachisiya atingati makomendi kana zvamune mafunga kutaura pamusoro peurukuru iyi munokwanisa kunyora pama Facebook page yedu kana pa website yedu ye Voice of America. Tisingapedze nguva, ndo nyaya tiri kutaura rakaitidzwe kuna mutungamiri.
Yebo, kunjalo Chonga. Udaba isingalo sobe sandekayo lamhlanje ngolwengxoxompikiswano enziwe intatheli zindaba yethu Praxidus Jeremiah eseHarare ngolwesithathu, lapho ebesikhuluma khona ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sisizwa ukuthi sokulobubelo na njengoba siyazi usedlulise amalanga alikhulu ngemva kokhetho esengumongameli weZimbabwe ngemva kokunqoba kulolu khetho. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje. Silusizi namhlanje kasisoze senelise ukukhuluma lani ilinaba laleli ngoba le program i-pre-recorded. Njengoba utsho kwami iyenziwe nguPraxidus Jeremiah ekhonale eHarare. Asizweni ke uPJ asiphathele khona kulingxoxo.
Tinofara kusangana panguva yakanaka ikadai. Ni sarangu ndinonzi Tsodzo, Charlton Tsodzo. Ndina hanzvadzi vangu andina pano hanzvadzi.
Siyalibulisa. Greetings from Washington DC, Voice of America, Zimbabwe Service. Igama lami uPraxidus Jeremiah. Ngisebenzela umsakazo we Voice of America. Siyathaba ukuhlangana lapha eCrown Plaza Hotel lapho esilengxoxo eziphathelane lokuthile okusempilweni yethu. Silethe lezi ngxoxo silokusebenzelana kwe-Voice of America kanye labe-Media Center. This is not our first town hall meeting. This is actually our third. We started off in Chipinge, tikaenda kwa Mtoko, Saya Mtoko, and the third one is Harare. But we are still going on to Gwanda in Matabeleland South. We are also going to Lupane in Mat North. And we are going to go to Bulawayo, least but not last.
E topic area to kufamba nayo zora nasi. Government 100 days in office. Sex check. State of the economy, price hikes, cash, forex, fuel shortages. Nema uma crisis saka wanda mnongo zivari konaiga. Saka ndo uruku ya tenge tshita iyo.
Esa la page e Harare, nyesoku tshuhungula, kumbe uhlaziya, umbuso, ngamongameli Emmerson Mnangagwa. Ose lensuku ezedlula ezilikhulu, 100 days in office. Lapha ke senza ke effect check, sikhangela ke ukuthi isimo somnotho siminjani. Khathesi bulokuqonga kwentengo yempahla, ukuqonga kwentengo yokudla, ukuqonga kwentengo yizinto eziningi, ama-services and so on, i-cash crisis, ukusilela njalo kwamafutha ezimota awepetrolu. Khathesi ngithe ngihamba hamba nje ngabona indwendwe zezimota. I saw some queues in Highlands. Fuel shortages here with us. What are the solutions? So we compiled a list of panelists here.
Tuna mzaresa kile sifela ningoma watange wachi taura mashoko tujipura mbele sakada tuna Senator Douglas Monzora, Secretary General ku MDC tino kugamshirai. We welcome you, Senator. Thank you very much for joining us. Tino farao jekare tina mkoma Clinton Musonza is an economist at Ledries in Dizanae. An economic perspective. So let's have a conversation on these and more issues, Praxitis.
Yeah. Esi labo lapha ke yingcwethi kweze inhlanganiso ezizimele zodwa, inhlanganiso ezimela amalungelo abantu, uNkosazana Sakhile Sifela Ningoma, kanye ke le ngcwethi ebona ngezomnotho umnumzana
Clinton
Msonza. Sile njalo lesiphatha amandla sebandla eliphikisayo ele MDC, umnumzana Douglas Monzora.
So would like to hand over to our panelists to vatatanga kunava andrats
maita enyu siyabonga kakhulu. Tiri pano tawea kuti titarise 100 days za President Emmerson Mnangagwa. Tiva pimeo, tione kuti varu kushanda sei, basara varu kuita riru kufamba ere, takamira papi tiri kupi, tuna kuyendepi. I think to start off with, ngati taureo shakanaka shaitika mo 100 days ziripo. Kwa kawanda tino tisevanu, tininge tine namo zedu, tininge chida kunyomba kunyanya. But ngati woneo, ngati vureo masuedu, titarise o shakanaka shacho, nezi siri kufamba shacho. Saka ndukutanga ndi zvakanaka zvacho ndozati tichatora nguva kuti titaura zvimwe. I think one of the there are a couple of really good things that have happened in the 100 days of His Excellency's presidency. The first one is change in personalities. Sometimes we don't remember and reflect how important it is to change personalities. But can I remind us that we are also a country that has lived for a very long time with the same personalities in politics, with the same personalities in public administration, in ministries, etc., etc. So seeing a change in politics is a fairly good one. Seeing also an inclusivity in terms of the diversity that is there, we now have, you know, an executive that has never looked the way that it currently looks. So we want to acknowledge that. We also have change in practice. You know, we have seen some changes in state practice. Hello? we have seen changes in practice. For and I think one of the ones that is now quite popular is the practice that after every cabinet meeting, you know, we are made, you know, the decisions that have been taken in a cabinet meeting, you know, are shared with the public. This is Zimbabwe joining what, you know, beginning to do what many other countries have been doing for a very long time. But we were not doing it. And the fact that it's being done, let us commend it. We have also seen increased visibility and accessibility of, you know, your heads of ministries, your heads of, you know, your ministers, etc., etc. Let's commend that, because we could be living in an environment where they are still not accessible. So let's look at that as a practice. Thirdly, is the re-engagement, the international re-engagement agenda, which has been taken at a high level by his presidency himself. We have had multiple efforts to do re-engagement, you know, to talk to rejoin the community of nations as a country. And it's important for a country not to be isolated. And seeing the re-engagement efforts that have been, you know, taken up at a high level across the world, those are good developments. Fourthly, the change in narrative. I want to remind us of the 100 days in 2013 versus the 100 days we have now. In the 100 days in 2013, we literally saw our political parties focus very much internally on their own political party processes. And we felt that there was no one in charge of governance. There was no one no longer talking about critical issues around development, etc. But in this 100 days, we have seen prioritization of the development agenda. What we think of the development agenda is something else altogether. But we are not seeing inward-looking conversations. Number five, getting Zim back into the regional integration processes. You know, the past 18 or 20 years, depending on when you count, Zimbabwe had stopped being, you know, people were beginning to do development in the region around us. We were no longer part and parcel. You know, as Zimbabwe, we were always proud of the fact that we were a landlocked country, and it meant that we could access so many countries from being a hub. But we had stopped being, you know, an influential player in the regional environment. The issues around Kazungula Bridge, for example, the developments at Bait Bridge, the issues around secondary pipelines from Mozambique, those are things that have been brought back onto the table. And so we're beginning to talk regional integration again. The sixth and final good thing that we can see from our side is the public administration. The fact that we have, you know, a president who says we do need to talk about, you know, reforming the public sector. And I think those who are young enough to remember, this is something that was discussed in the early 90s. It collapsed during the ESAP period because it became clear that it was all about retrenchments. But we are able to now go back and talk about what kind of administrative system do we actually, what kind of government do we want to see above and beyond the politicians? And I think since I've said the positive things, I will let my colleagues, you know, pick up from there.
Thank you very much. I'm going to be looking at the first 100 days from an economic perspective. Maybe the thing first, if you went go to a doctor, the first thing is diagnosis. So I'm just going to start by maybe identifying the critical challenges or the binding constraints that we have in Zimbabwe from an economic perspective. So the first, I would say that Zimbabwe continues to face structural challenges that are arising from high levels of informality. So the problem in Zimbabwe is not really about unemployment from an academic perspective, but it is the kind of employment that is there. Because all those people, all the guys that are operating in the informal economy, from an academic point of view, would say that they are employed. But the type of employment now, that is a challenge. Then we also have problems emanating from the huge public debt. The government borrowing is huge, and it is the one that resulted in the parallel markets skyrocketing. The challenges are also emanating from lack of confidence. So to deal with these issues, especially lack of confidence, because people no longer have confidence in the banking sector and in the government. So to deal with this issue, especially the issue of confidence, there is really need for social dialogue. And I'm happy to note that one of the commitments that the president mentioned was that he was going to be a listening president and governing by dialogue. So the functions of dialogue, the two major functions of dialogue, is negotiation and cohesion. It is what we really need in Zimbabwe. We really need dialogue. We need cohesion. So, when he speaks, the president, what he says and what he actually does, we see that there is he says one thing and he does the other thing. He says he talks of social dialogue, but when it comes to implementing, for instance, or developing the policies, there is no consultation that takes place really. So what we really need in Zimbabwe is a tripartite negotiating forum where we engage all critical stakeholders in the economy. We want organized business, we want organized labor, and we want the society, and usually the society is represented by civil society organizations. So when we are now talking of mainstreaming, we've got civil society organizations that represent interests of youth and the interests of women. So we want everyone to be integrated in the growth dynamic. So what we really want in Zimbabwe is development, and for it to be development, the economic growth has to be shared. It has to be inclusive, and it has to be balanced. It has to be pro-poor. Having a target of economic growth, yes, we want economic growth, but economic growth in itself is not an end, but it's a means to an end. What we want is eradication of poverty. So what we really want and what is lacking right now, I can say, is social dialogue. We really need to improve on social dialogue, even though the president is saying that we will be emphasizing social dialogue. We don't see it in practice.
Thank you very much, Mr. Chairman. And I want to thank the organizers of this meeting for inviting the Movement for Democratic Change. I want to assure you that we do not take these invitations for granted. The basic question to be asked is whether we have a new government at all from the government that we have had in 1980. The government that we have had in 1980 presided over an economic, political, and social system characterized by political repression, corruption, suppression of basic human rights, bad governance, and the selective application of the law. Just to name a few. These were the hallmarks of Mugabe's government. Corruption, we are talking about Willowgate scandal, the other bus company in Mutare, and various economic scandals. When the military took over in November last year, there was a general optimism that we were going to have political liberalization, free and fair elections, an end to violence, more tolerance, a better economy, better prosperity, and better social delivery. However, after this election, we had the very first thing that happened after this election was a tragedy that we are all talking about, that the whole world is talking about, and that is the disproportionate reaction of the military to demonstrations that took place on the 1st of August, the shootings that took place. And if one looks at that case carefully, one sees that the first thing that is coming to the state is failure to abide by the Constitution. The Constitution makes it clear on who can deploy armed forces, who can deploy the army in any situation. And we see that because of the various accounts that are being given, the police saying this, the military saying that there is no, there was no adherence to the Constitution. So the very first thing that happened in the 100 days of Mr. Emmerson Mnangagwa was a tragedy, the tragedy of the 1st of August. And after that, it was the reaction, the tragic reaction of the state to the tragedy. We had a complete refusal to take responsibility on the part of the state officials. We had also the election dispute. As we know, during the what we have had throughout the 38 years of ZANU-PF rule was the crisis of legitimacy. It was not improved. We had a disputed election that went into the Constitutional Court and that has spilled into the African Union. And we've seen the state's reaction to the disputed election. They have been saying outside, when they are outside Zimbabwe, that they are going to engage the opposition. And I want to tell you here that no single effort has been made by the government of President Mnangagwa to engage the opposition. All we hear about engagement is either a posting by the president on Twitter, something said on Facebook, or some insult somewhere coupled with an invitation to tweet. There has never been an approach to the MDC, to any political party, for dialogue. In fact, what we get from the state is that they are not interested in dialogue. We have seen a relapse into repression. Basic freedoms are denied. Demonstrations are basically not allowed. In fact, people are threatened with arrest. So we have a de facto ban on demonstrations, complete vice grip on the media, and a lot of propaganda there, a lot of hate language is being churned through the media. We have the monopoly of the press, as I've said, and this was the hallmark of Mugabe's regime. But most importantly, we saw incidences of internal displacement, displacement of people in the aftermath of the election, and people have not talked about this. On the economic side, nothing has changed for the better for the Zimbabwean person. The monetary policy has been a complete disaster. Basic medication requires hard currency to purchase. A lot of BP patients, a lot of diabetic patients, and so some of these chronic but manageable diseases are having a raw deal because they cannot access medication. We have seen an effective erosion of the buying power of our currency, but still on currency, we have seen clear subterfuge on the part of the state. When dollarization came, we were asked to open dollar accounts. We were asked to open hard currency accounts. And we do have them. And we have been told this year that we must open other hard currency accounts as well. And this is basically what the government has always been doing. Fuel shortages, corruption of unprecedented levels. But there has been a difference with this corruption. It is corruption together married to state capture and complete selective application of the law. We saw the temporary employment of, shall we call him a whistleblower? I don't think so. My friend S. Lumumba. Was he employed or was he not employed? It has become another question in the minds of the Zimbabweans. He was employed, let's say, for those 3 days. He made certain utterances, and these utterances were fundamental. They were serious. Then after that, we were told that he was no longer working for the bank, and that he was in trouble, and that at one time he was arrested, and so on. So we do not know, was he employed by the state? Was he simply part of a power game within the state apparatus to bring people to book? So that lack of accountability is very, very dangerous. If what he said is true, if in fact we have state capture of that level in this government, where the whole economy is in the hands of one person or a sort of an oligopoly of corruption in the hands of very few people and so on, that corruption has not been dealt with. What he said, where the problems have not been dealt with. We have all only heard of mega deals, and these deals never come to fruition. These are promises that we have always had. In fact, I can go further to say that in dollar terms, in figure terms, Mugabe had bigger deals. He had mega deals with the Chinese, I think the Malaysians, and with Gaddafi, and so on, which never came to fruition. Zimbabweans don't leave the promises. Zimbabweans want to live a real life. Of the economy still remains. Therefore, Zimbabweans are wallowing in poverty and misery before. But on the governance level, constitution enforcement level, we had in 2013 elected provincial councils under the devolution provision. Their term of office ended in 2018 without these people being sworn in. On the 31st of August, the councils were elected again, but they have not been sworn into office. So there is the feeling of deja vu on the part of the Zimbabweans, which brings me to the conclusion. This is a continuation of the same government. After all, the government that is there is the old ZANU-PF government minus the old man called Mugabe. So the Emerson of yesteryear, the Chiwenga of yesteryear, the Mohadi of yesteryear, the repression that they represent, the lack of accountability that they represent, the deprivation, the poverty, the misery that they generate is the same. And the corruption which goes unpunished is the same. These have been 100 days of nothing.
Yes. Siyabonga abahlonitshwa bethu abakhokhela lingxoxo. Kukhokhele ngonkosazana Sakhile Ngoma. Yena ke uqale okungithabise kakhulu ukuthi uqale ngokukhuluma okuhle okwenzakale kumalanga wona lawo kusuku ezilikhulu i-100 days ezombuso kamongameli Mnangagwa. Uchazise ngokuthi kube lenguquko encane yokuthi sesi uselule isandla sakhe ukuthi sibe lobudlelwane lamanye amazwe womhlaba. Kade sesiphunga ukuhlala sisodwa nje khona la. Ikanti-ke hathi emhlabeni jikelele kodwa la khonapha esigabeni sethu sangezansi kwezwekazi le-Africa, i-Southern Africa, sesiphunga ukubonakala njengomntwana ongazizekiyo. Okokuthi indaba zethu zibe zithi nxa sesikhulunywa emhlanganweni eyama-regional conferences eyabo-SADC, eyabo-AU, abantu bathi hayi satsha ngeZimbabwe. Kodwa ke khathesi sokukhanya ngani kulobu belo abantu abemhlabeni jikelele sebesenelisa labo ukuthi bakhulume ngeZimbabwe. Watsho njalo lokuthi hathi sokube lokuyinkululeko okuncane nje ngokuthi abantu sebesitsho imibono yabo. Ngaphandle kwalokho wasesitsho-ke ukuthi hhayi kodwa-ke kuningi okumele kwenziwe. Wathi wachasisa-ke ukuthi kumbe ngithi wakhuthaza-ke ukuthi ngabe kuyengezwa kusuka khona lapho. Saya kungcweti yethu yezenotho uMnumzana Clinton Msonza laye uqale ngokuthi hhayi okuyinguquko kube khona okuncuncuncu kodwa-ke kuseselo mango sibili ukuthi senelise ukulungisisa ikakhulu umnotho wethu. Wakhuthaza njalo ukuthi kumele kube lokukhulumisana nokuxoxisana labantu abathize izigaba zempilo ezishiyeneyo, kungaba izisebenzi, kungaba ngalaba abenhlanganiso ezizimeleyo, kungaba yilabo abezombusazwe abamabandla aphikisayo. Akula kuxoxisana. Kukhanya ungani umongameli uzenzela okwakhe okwebandla lakhe kuphela engaxoxisani labanye. Sazoba lo Mnumzana Monzora yena-ke ngowebandla eliphikisayo ele-MDC ubaliseke okuningi akhala ngakho. Yena-ke uthi hathi vele lalezo nsuku ezilikhulu akula nguquko, sibuyele emuva kakhulu. Okuguqukileyo kuphela ngumongameli ukuthi hhayi asiselayo umongameli owayengumongameli Robert Mugabe sokulo Mnumzana Mnangagwa, yiwo umehluko kuphela. Kodwa ukuthi sixoxisane kunje abakazi basinquse thina njengabebandla eliphikisayo ukuze sixoxisane. Yikho ke lokho besamelele bathi bona babona engxenye bekhuluma enkundleni zokukhulumisana ezokuzilibazisa ezabo-Twitter labo-Facebook. Kodwa ke ukuthi sihlale phansi sibili sike sikhulume ngenguquko ngengqwela phambili yelizwe lethu abazake balinxusi. Yikho ke ngizazama-ke ukuthi ngibuze ukuthi mnumzana Monzora linake njengabamabandla aphikisayo like lazama na ukuthi lelule isandla lizinxuse kumbe libanxuse ukuthi likhulumisane. My question, Mr. Monzora, is you have said they haven't reached out to you so that you can sit down as Zimbabweans to discuss about the developments of this country. Have you reached out yourself?
Thank you very much, Placidus. Yes, we have. In fact, we started these initiatives to dialogue even before the election. Informally, we talked to the ZANU-PF officials, myself speaking to Obed Mpofu, Secretary General to Secretary General, and then we had a platform called the High Level Political Platform through the ZI, where Honorable Mangwana, myself, and so on, we even tried to have a meeting between President Mnangagwa and Advocate Chamisa. President Mnangagwa kept on saying that they will give us a date until we went to 31 July. But importantly, Nelson Chamisa wrote a letter to President Mnangagwa asking for dialogue. Up to now, the letter is still to be replied to. What happens after an election is slightly different than before an election. After an election, we have a government. It then is the government that now has the onus to call other people. So this government has not done that at all. What we have heard is President Mnangagwa saying very nice sounding things like, after his inauguration, my arms are open for Nelson Chamisa, and so on. So we waited to see the open arms and so on, but the arms have remained open on Twitter. And then the president went to New York for that conference, that ritual that happens. And while there, because he had an international audience to impress, he had some democratic credentials to parade. He then said he was ready to meet the opposition. He could not. At one time, the president, before election, said he was willing to meet all the leaders of the political parties. His excuse of not meeting them was that they were too many. That's that. So we have a problem of fraudulent misrepresentation on the part of the government. The problem with ZANU-PF people is that they fear that if there is an arrangement, if there is dialogue, this dialogue can end up creating a GNU of some sort. And with that, certain positions may go. That is very selfish on their part. But yes, the MDC has made those initiatives before.
It's just unfortunate that we don't have a representative from ZANU-PF to be able to respond to some of the issues that you are raising, Mr. Monzola. But thank you so much. We had invited the ZANU-PF and Mr. Nick Mangwana had agreed to come to this panel discussion, but unfortunately he had to travel. But he did recommend Major Mutambuzi, who couldn't make it tonight. But anyway, Urukuro, kumbe ingxoxo iqhubekela phambili. Sakhile angikwazi ukuthi ngithi kuwe laloba isindebele sakho singasaphumi kakuhle. Wothi ngubuze ukuthi wena uzibona njani insuku lezi ezilikhulu? Ziphumelele kumbe kulokunye okusamele kwenziwe?
Yabonga Black Cities. One of the biggest challenges is that, you know, after an election, it's a little bit different before an election. But after an election, in the process of nation building or taking Zimbabwe forward, right, siyabona ukuthi isikhathi somkhetho sesidlulile. Isikhathi lesomkhetho sidlulile, isikhathi sesizama ukuthi siyakhe ilizwe lethu sihambele phambili. Sibona umbuso ofuna ukubuswa uwodwa. Umbuso okhuluma isikhiwe sokuthi there is no alternative. We must be prepared for economic shocks. Isikhiwa sona leso. Isikhiwa lesi siyahlupha ngoba siyabona ukuthi isikhiwa lesi siyafana lesikhiwa sika Margaret Thatcher noma uRonald Reagan. But you know, there is no need to reinvent the wheel. Izinto lezi asolizwe eliqala ukubona ama recession noma ama economic problems khathesi. Lathi lapha eZimbabwe we have had our own recessions. Sake sahlupheka kakhulu ngesikhathi seISAP, and in the past 20 years of economic decline besihlupheka. Banengi abantu eZimbabwe who have got solutions of how we can do it. So now when you look at the shocks, and I say this also from a women's perspective, we have seen ama shocks lawa ebuya, but ama shocks lawa, ama solutions that are coming to deal with the shocks, it's for example making people ukukhipha ilokuza iban e import anjo. But where is the measure for social protection? Where is the measure to protect people from, you know, the problems of the economy in terms of social services, in terms of healthcare, in terms of access to medication, in terms of all the other social things? This is funai. As one government, it keep on 100 days on a day, the solution is into as the social is a long one. Why is it we are super? We are super ngoba once again, as citizens, we are going to be responsible for taking care of abantu abagulayo. Yeah. And we are going to be responsible for ukuthenga imithi. Why is this a problem? It's a problem because we seeing an economy, even though it's quiet is in any, and even though it's open for business, and someone is looking for is quiet. Imali ephumayo, the money that is sustaining Zimbabwe is Zimbabweans' money. 50% of our hospitals, the money that sustains our hospitals, comes from Zimbabweans paying from their own pocket. Then we have that health levy from airtime. Has anyone ever told us ukuthi imali yona leyo yahamba nga? Then we have into ye cholera. Abantu anti bayenze bakhiphi eco cash. Yeah. Efika almost $1 million, 700,000 media reporter yaphumayo. Almost $1 million to cholera from citizens. Never mind imali abayinikwayo efika 60 million. But is mali lezi is not going to support social protection. And Tina, we are saying we can't continue to have an environment where you want to tax us, but we don't get services. So in this 100 days, we are seeing an economy by taxation, an economy that says, only I know how to suggest, and you must be ready for the shock. And when you are dealing with the shock, you must deal with the shock alone. And you must not ask the right questions. You must be told there is corruption. We don't care about corruption. What we care about is pay back the man. Because even if those people are arrested, they are not going to help reduce the cost of the medicine.
Ndafara ne point yemapesera kutaura iyo iyi. Mvunzo wangu inini uri pakuti izvo. Ndoda kuti ndinange kuna Musonza. Just as we are opening up the conversation, tisetive tinopindawo mukati mai. Saka toita say, how do we bring people to these conversations? Mataura nye social contract, mataura nye TNF. Pakanzi ngatite demonstration at 2% and nobody went. And is it? But we are seeing the issues as they are coming in, and Sakile is definitely right. The responsibility is coming back to citizens again to provide what is supposed to be public health, social service provision. Nyayembura is the same thing. Kukaita cholera, tisukubadala iko cash. And is it? One or two people have argued, kuti kotaka kuenda kwa isirifuti ya ESAP yere. But don't we still continue having the same impression? Aiwa, tinema professor, wazina fundo, vanonzwisisa nezvekuwanikwa nekuvandudzwa kwezviwanikwa kweikonomi. Saka imi chimbo hanzi takanzi we need to tighten our belts. Kana vangava riko mazuva eSAP ndorangaringori shoko iro zvekare kuti we need to tighten our belts. Hatisa kudzokera futi here kuSAP. Zvakamira sei? Where is the engagement? Where are the conversations? Vamusonza, munongoti tionyumwe ndimati vanhu uyai tikurukurirane. Varipi vanhu vacho? How do we do this? If you're just building on from Zvamotaura navamunzura kuti if you have tried to reach out. Handitika, shika misingoma wakatara kuti tinema elites vakafunda vanoti isusu regai tikupei masolutions. Imi gamushirai seugamushira kwamunoita chirayiro kuchechi. Toita sei ipapa kuti batsirei?
Okay, what I can say
mungamboedzawo here kusanganisa nero hamai.
Nero hamai, alright.
Yes.
Zvandikakwanisa kutaura ndezvekuti atinoti mamwe esima stakeholders in the economy, okay. Not just my political parties have tried to reach out. Tinoona kuti maorganization anenge masivu society nema development partners anenge ana ILO, andizvika. Vane maprograms avakatoita mukatoona kanzi Zimbabwe Working, andizvika. It's a platform yakada kuita social dialogue izvozvo. Saka tinoona kuti ma development partners they are trying to say kuti ngatitei that social dialogue, andizvika. Then we also see kuti the labor from the labor side ma initiatives, yes. So to what everyone is trying to reach out, and so the only missing link or the missing part is the government, because when they panel kwa meetings yao, usually they send a munhu ane lower post asina decision making or asina power, so that you just come and talk, but he doesn't have the power to influence decisions. Then on the question of are we going back to ESAP? Yes, to a greater extent, because ESAP was Economic Structural Adjustment Program. It was a neoliberal economic concept. Okay. By neoliberal economics, tumbota wala kutizoni, inoti we have to open, tunogufanisa kurijusa government intervention, ma regulations. So we just have to make capital or private capital or ma business, private businesses, kuti vavevo vave pa forefront yema development issues. Hatifanire kuva a threat to their profits. So the idea is based on a trickle down mentality that if everything goes well with businesses, they will create employment and people will become employed. And but she told up my points at our sister yangu of issues of social protection. And tunaona kuti government must play an active role to make sure that people vulnerable groups in Zimbabwe, because everyone is now vulnerable. Even if you have a medical aid, everyone is now vulnerable. Vulnerable. So government has to really come on board. Then on issues of tightening belts, and prepare for pain, and we understand from an economic perspective, we know that Zimbabwe in the state, we have to look at statistics, Zimbabwe is not mangwana. But as I am not a prophet of doom, statistics. But what we want, let me start from the top. Then there are some contradictions also in the policies. You are saying that you want to create a cash light economy. So what you need to do, Andrika, is to reduce my cost associated with using mobile money, Andrika. But you do actually do the opposite, Andrika, because we don't have an alternative. Sakatingeta kuonoti as my citizens, we are being oppressed, Andrika. But at least tikati paku develop my policies that kanya to guarantee say.
I think it's not ambiguous. Momo yesenotwa ngemunoziya lemonire panomwati paya musina mukaka rinenge rasvinwa ranzwa nekusvinwa inini kwa 2% ya ringoita ndiramba nichingosvinwa futi kuti amuoni kuti ndapera here veduwe ndakagara mumwe musangano papa ina chiremba medical doctor akatara kuti inini as a doctor I cannot afford a doctor. Umolo yangari pasaita kati inini segweta ndikapara mosha I can't even afford a lawyer. Ko imi zvangu munhu ndinozvipambira zvanezvo ndozvinoratidza kwatasvikawo nekuda kwamanyevha unobhiriza mamuchataura ye hama we munoonawo sei nyaya yatiri kutaura nezvazvo zviri kunzi ngati wanei mukana wekukurukura ndoda kutenda zvikuru Voice of America patriotism yatiwandira naika nemedia center kuti you've created a platform for us to start these conversations we need to have them nekuti dzimwe nguva zvatinoita isu tinoda kumira manyama aya azomira nerongo ndo patoda kuti tisanga kutaura saka Voice of America tinoda kutendai zvikuru media center tinoda kutendai nemukana watinayo nekumira kwatakaita ikoko ngatikurukurei saka regai timbopa mukana miri mitatu timbonzwawo kuti zvakamira sei kana iri mibvunzo kana ari macomments tipfuure mberi tirambe tichienderera mberi nehurukuru tinotenda vanhu zvazvo Black Cities
niyakaniki kuva kwabanye abasikhanqileyo namhlanje ukuba senzele ingxoxo yethu wothi nginike ithuba 2 minutes chete kuna vamonzora kuti vataurawo nerwamai kuti munozvionawo sei mazuva aya zana vamunangagwa varipo mungoti hamuchidimbu
vamunangagwa pfe takafungidzira kuti zvinhu zvese zvichanaka tichaonawo hupfumi tichaona mabasa tichaona mafactory achivhurwa tichaona kudyidzana nedzimwe nyika kuchiita kwakanaka tichaona kodzero dzevana vezimbabwe dzichiremekedzwawo kunyanyanyanya kodzero yekudemonstrator takafungidzira zvakare kuti tichaona chirongwa chedevolution kana kuti hurumende dzematunhu dzichiita dzichiiswa into play asi chatiri kuona chekutanga-tanga pakapinda hurumende yavamunangagwa nekuti tinotarisa kuti hurumende yapinda panenge pangopera mavhoti ipo paya chakatanga ndechokuti pakava nekupfurwa kwevana vezimbabwe nemasoja muHarare musi wa1 August chaivo a day after maelections edu vanhu vapfurwa ivavo panzvimbo yekuti vakapfuura vabvume kuti ndisu taita mhosva iyi pakava nekukandidzana nyoka mhenyu vamwe vachiti maopposition parties vamwe vachiti asi paine humbo hwemunhu anenge akapfugamira achiridza pfuti yake kuti aida kufadza musikana wake wangasiya kumba here kana kuti aida kudii hameno kushamisira kushamwari dzake asi chokwadi ndechokuti pakava nemunhu pane humbo ihwo tiri kuona zvakare kuti hurumende ichipinda iyi takaona mitengo ichitanga kukwira zvakare zvinhu zvichishayikwa mumastoro petro chaiyo ichitanga kushayikwa tangata tisisazive kuti petro inoshayikwa asi chikurukuru ndechekuti pakaiwa nechirongwa hurumende hwekugadzisa nyaya dzemari hwatakadzi tivhurezve mabank accounts eforeign currency vabereki ngavazviyeuke kuti mabank accounts atoripo atinawaya takavhuriswa tichinzi ndeeforeign currency zvaazvitsva kuti hurumende ibitibire mari dzedu uori takaunzwa hwemhando yepamusorosoro huchitaurwa nana Esi Lumumba kuti kune vanoba vacho ndo vanogara padura rehurumende asi kunzwe kwekungonzwa kuti pasungwa vana kana kuti vatatu chete hapana chimwe chakazotoitika vanhu vanosungwa vanenge vari vanhu kwete vaba chete asi vanenge vari vanhu verimwe bandiko chete rezanupf so muenzaniso toziva kuti kuzanupf kune g40 kwakanga kune gamma tox kouya zvipfukuto zvakabva zvozochinja izvozvo kwane g40 pamwe chete nelacoste asi g40 yakazobva kwane costleg nelacoste chatiri kuona ndechekuti vanhu vari kusungwa vachinzi vakaita zveuori vanhu veg40 chete hatisati tamboonawo vanhu veLacoste vanosungwa ndiyo yatinoti selective application of the law. Takawirirana mubumbiro remutemo tikati kunofanira kunge kuine hurumende dzematunhu kuitira kuti kunowanikwa zviwanika kuya kuya mari yodzoka ikoko ichigadzirisa matunhu eikoko somuenzaniso kwachiyadzwa uko tingati ndiyo nzvimbo yakapfuma pasi pano nokuti kune madiamonds emhando yepamusoro asi ndokwaunoona varombo vekupedzisira kunana Lupane tinoona kuti kune gasi ririko kune zviwanikwa zviriko asi ndokwaunoona zvakare vanhu vanononga sosve nemuromo kunana Binga ndovakagara nezambezi river yavo asi ndovanotonzi mapocha vacho malicense achipiwa zvigananda zvinenge zvichibva kuHarare ivovo nzi votoitwa varanda munyika mavo iko zvino tikatarisa muhurumende tikatarisa mumacompanies ari associated nehurumende tirikuona chirwere chatakanga tati hachifani kunge chirimo muZimbabwe chadzoka zvakare chirwere cherusa ruraganda rwevatema kuvatema yatinoti tribalism tirikuona tribalism muhurumende tirikuona tribalism muhurumende dzematunhu tirikuona tribalism pese pese imiwoye mwana weZimbabwe mwana weZimbabwe ungave uri mundevere mumanyika mukaranga mundeve muzezuru mutonga uri mwana weZimbabwe nekuti wakazvarwa muno saka tirikuona kuti tatongodzokera paya pamugabe zvekutoti pakapinda mugabe paya akutadza kutonga paya vanhu vanga vakuti Simiti uri nani iko zvino matinofamba umu waakutanga kunzwa vakuru vachiti madini kuti yenyu mugabe wacho adzoke nekuti mugabe ari bheta shuwa ndakazvinzwa vamwe baba mukuru wangu vakabviswa kumapurazi panguva yehondo yeminda vanobva kumalawi apa vachitaura kuti mugabe bheta dai mwazosa zvenyu mugabe uya uya uyu munangagwa uyu so paita nyaya yokuti pane hurombo hwakanyanyisa muno muZimbabwe hatisi kuona chakati kwesere chichaitwa navamunangagwa tirikuona kuti madiseases anga aripo zvirwere zvana BP shuga mari yacho yekubhadhara yaye foreign currency apa tinopiwa mabhondi apa tinopiwa kwete mabhondi mari futi tinopiwa iri eco cash asi tirikufanira kunge tine yatinoti US dollars saka kune vanhu vari kutofa kutaura kwatinoita kunoku nezvirwere zvinokwanisa kurapika zvinokwanisa kudziviririka saka hurumende yamunangagwa pamazuva zana apa hapana zviripo makumbo enyoka
tinotenda munonzana Monzora uya kuluma
ngiyakhuluma mama
ungakhuluma mbija
hayi
ngizakuxolela hayi abe MDC yena emelwe kulingxoxo yethu yalamhlanje ngumnumzana Monzora bathi bona hathi akulaki i100 days leyo i100 days zero ikho ye okwamanje sizalinika ke ithuba linake eliphakathi wethu lamhlanje litho imibono yenu kumbe nxali lembuzo kulaba abahlonishwa bethu lilalo ke ithuba ngelenu.
We'll take a round of questions and then to vatambo pama panelists edo wana mkana wakupindula to wait ramba chita kukuru andite sa mkoma andizo ya izo nyo hapa nipambiri
ndilo tenda the media center the name the Voice of America name is Mawuya na Secretary General ndo kutenda imese nukusika right nyaya ndina eni na andisu andisati nda anu mbunzo asi ndiri kuda kutsanangura kuti vanhu veZimbabwe munzwisise kuti tikuti kudii tikuenda kupi tikubva papi chii chiri kutiitisa kuti tirambe tichingotenderera tiri panzvimbo imwe chete tiri mbudzi here yakasungirirwa ndozvatiri kuda kutikurukure ini haikonai kundityira ini ndaitwa forget tamiso I'm a graduate engineer in industrial and mechanical engineering. Ndakaita paHarare Institute of Technology. Asi ndikubonya matombo ma 3/4 stones pa chikomo chinonzi Sunnycrest Chickens ne degree rangu. Andina mbobira ndai mpoewa. Chandika shandisa chete ufita intena. Ndio wandika jikira. Shaka guma shaka daru. Right. Takienda manje. Kupolitics. Tiri papi. Nasi unoyu varume. Kana makateita sei makaita madigri. Mogo yae uronga. Ago kura kita ungeka chukuraka. Ndoda kukutaulira kuti madegree enyu kana musina kuziva kuti politics ne economy ndimufo na mfonyana nofunga mungagona kuti sanangurira vanhu ivavo
ndizvo zvichibva mangoti nyumwe kuti amwane womukana nai
right. Politics ne ningiriki ne takada kudzi separate azvite dzinofambirana. Saka chiri kudiwa patiri pano titanga ita solve political crisis. Tozo taura tinozo economy. Tinegadzira sei political crisis yatinayo. Zvecho kwadi madiagnosis ataurwa na Mr. Ngirikene Monzora. Akanaka. Asi Mr. Monzora makamanya. Amuna kukwanisa kutora matano. Varume ini handigone kuenda kuna baba wangu ndoti baba mazorora amaini mwona ivazotiuraira baba amai wedu asigone zvinonzi mukuru hapfekenurwe bhache paziri vadiki pano vanhu ine muru yakumupfekenura Emerson paziri vanhu kana kufunga kwenyanga kambire here havhumi havhumi pano process inini handiri kufungidzira ini kuti I have got the solution to Zimbabwe ini. Ndinayo. Ndini ordinary as ordinary so munhu anofudza mombe kumusha but I have got the solution to Zimbabwe. Patiri kuitangira muri kuitangira pamutsipa kwete. Makaitangira pamutsipa baba hamuiwine munoiuraya. Tiitangirei kutsoka. Tiende kumberi.
Isa henyu varwere vemaoko. Mukoma ndongopai mukana handitika tinotenda.
I think you are having an oversight of the discussion that was taking place in this room. I think I would like to ask one critical question pertaining to the current dialogue. I think we are having a post-mortem of the, I think, 100 days in terms of the economical, in terms of the economic aspect of this country. But then, there are political and economic dynamics pertaining to the current situation. The first political dynamics is, okay, fine, we are having a post-mortem of the 100-day plan, of course, after election. My question then is directed to the opposition party in this country. How then do you solve or do you have an overview or an oversight of the current political or economic situation when we are focusing on the internal fissures in the opposition politics? I think shifting from the political and economic dynamics going to the internal fissures of the opposition, it's a clear indication that all is well in the country. Because if there were serious problems in this country, I think the opposition wouldn't focus on internal fights. So, how then do you respond to that question pertaining to the internal officials? Then number two, I think Mutuli Ngube, when he gave I think this was a monetary review policy, the fiscal policy. If you check on his policies, I think these are three major ones, the 2%, and you check on the, I think when he was trying to widen the tax base, you find that when he was mentioning all about these reforms, he never talked about the 100-day plan. I think these are long-term plans. I think he's talking about the 2030 middle economic class. This is what Mnangagwa is trying to create. So how then do we justify that the ZANU-PF has failed? Because I think these are economic policies that have long-term measures. How then, this is a scholarly question, how do you justify? I'm not trying to be partisan here. Because this policy was tabled, right? And you don't expect answers within 2 months. So how then do you justify that they've failed? And yet, this is a 10-year plan, trying to create a middle-class economy. So the My last question then comes back to the main opposition part. I think this is MDC Alliance. Having focusing much on the internal officials in your party, how then are you going to provide checks and balance or this kind of government? If you check ZANU-PF, they are doing all that they are doing because they know that we don't have a strong opposition. But if the opposition is very strong, do you think they would do what they are doing? It's because now, you see, the diversion is now, it's focused on the current politics in the MDC Alliance, internal officials.
We are engaging the government as part of the oversight on two fronts. First, in parliament, we are very active in parliament. And for the first time, I think we have a very active Senate. And I invite members of the public to come and hear the debates within the Senate. We have a very good, robust debate within the House of the National Assembly. We are running the local government. And in the local government, there is going to be difference in service delivery under the program that President Chamisa called the Smart Governance Program that we are going to implement. So we are going to see an MDC that is proactive and so on. The second front from the governance front is insistence on rights. We have to keep this government in check. If it is going astray, we have to do those legal things that bring the government back into the fold. And there are two legal things that we have to do. First is the legal in the sense of using the justice system. Going to court and so on. And you have seen that we are going to court regarding certain issues like violation of certain rights, about elections and so on. That is a way of putting the government in check. The second one, to you, the right under Section 59 of the Constitution to demonstrate. Now, if there is shortage of currency and people are suffering, we must demonstrate. If people are being asked to pay for basic services, medical services through foreign currency which they do not have, we must be able to demonstrate and put pressure on government. Our demonstrations are not meant to regime change, as Mr. Matema said one day. Our government, our demonstrations are meant to push government into positive activity or action. On Friday, the MDC is having its National Council. The purpose of that National Council is not as you speculate in the papers. The purpose is to map the way forward regarding the developments in the country, the social, political, and economic developments in the country. You are going to see a program of action. You are going to see a roadmap being announced by the leadership at the end of the National Council meeting on Friday.
Excuse me, I just got impressed that Ms. Numanzura, you also sound very worried about social media. I used to think it's only ZANU-PF who get worried about such things. Social media and infiltration, right? But anyway, my comment is short. In Zakala now, it's a song. Ukuluma ngendaba uthe social protection. Zawuza nje ukuthi khona ma usithi social protection ngaba le idea ukuthi khona ma kusiya ngesikhathi ngaba into enjani. And then kuna Monzora ndichangobvunza kuti pakamboita ngepepe makambopi nam GNU. Ndanzwa mchimbo mentiona varare kuti GNU anna kunzwa context yangu ya mari mentiona nayo. Asi mayotauro varare kuti dialogue nezano kana tingati national dialogue. Ndisingazoti dialogue imoneyo zvona ichizosvika papi nokuti vamwe vari mulabor futi vari kutaura nezvesocial contract munoonere zvichizobatanidza zvese izvozvo uye kufunga kwenyu nekufamba kwenguva GNU e-blessing here H2 sezvo tane Republic H2. Thank you.
Tese tiri macitizen nemapolitical parties hatisi kuitawo here too much reliance on elections. Tisati taenda kuelection tungotara zvema election. Tapedza ma election ndofunga for 1 or so years tungotara ndizve election yapera. Then tapakati tenda kuti hamana zvinhu zvatiri kunetsanga nezvo. Tena zvipedzera chi ku next election. Hatiri kuita here too much reliance on election. Hapana here dzimwe nzira.
tekusova mangu ma problems atinawo. Besides ungoti arisa kuti election isusu tiri vano vadiki tararama 19 years is pane MDC neza no PF and tiri kuona unge chiro zvindu kuitika izvozvo kuti Mr. Chamisa pana Mr. Chamisa pana futi Mr. Mnanga ko pangoitika change of malabels of empty bottles tirifana kuchinja structure ye governance yedu ndozvandandirazvo.
Ndina hangu mashoko akawanda ekuti ndinge ndichitsanangura asi toda kungotendawo VOA Shona nemedia center nokukwanisa kuti tinge tichitaurawo pfungwa dzedu. Hatichitendawo zvakare iyo hurumende yacho iripo iyoyo yauyawo nemachanges nekuti izvi zvanga zvisipo kuti VOA Shona yobva kuAmerica poitwa zvinhu zvakaita sezvinezvi. Asi tinozvitendawo kuti vakwanisawo kuti tivewo tichikwanisa kunge tichitaurawo zvatinodawo sekutaurawo kwavanoita mazuva ano vachirelaxawo zvimwe zvinhu zvavarelaxa zvaita kuti tikwanise tiri pane ino nzvimbo. Asi toda kunge ndichibvunzawo ndichitaurawo zvese ipapo nokuti maminesi ndo mashoma chete. Isusu constitution yedu handiti is a democratic country inei handiti takaona apa ida kuchinjwa constitution bai tinoona vanhu vacho vari kumusoro handiti havauye kuzasi kune vanhu vachitibvunza isu zvatinoda. Asi constitution yeye vanhu vazhinji chakakwanisa kuzongoneisa ka yes neno hakuna munhu chaakanga hakuna vanhu vakambofambirwa vachivhunzwa. Saka isusu zvandiri kuona muno muZimbabwe chinhu chekutanga rudo ndorudiwa toda kuti Mwari vapindire kuti vanhu vave nemwoyo werudo wekuziva kuti munhu wese hama yako anofanirwa kunge achirarama achiwana chekuita se chekubata cheuviri. Saka isu tinotozoona kuti ivo vanhu vacho vari kumusoro ivava vane kakutinyepera kavanako takavaisa pazvinzvimbo izvozvo 2 minutes vanenge vangofunga zvavo. Simunhu ambotaura zvake panapa kuti isusu sekutaura kwaitwa nevakoma vari kuseru kuti kukura kwataita fangeni right now ine zvamupeteti nangosarwa ne 2 years zvinotaurwa kuti life begins at 40 but handina chandinacho. I'm married, I've got my kids, handina kana pokugara. Asi tinoona kuti mastructures maitira amunaaita imimi handidi epamastenza mapiro maauthorities acho handizi munotosiya vanhu vachipuhwaka vari kutambura vachoka mari yake shoma iyoyo otorerwa onzi apa ndo pako ovaka panhu pamine muchiona kuti imimi ka apa fanhu hunge pachivakwa zvavakwa mozoda kutanga unozviti zvipazwe apa munhu iyeyega mari iye kuti akwanise kuiwana anga ashungurudzika atambudzika kuti mari iyo aiwane. Saka isu toda kuziva kuti imimi pamunoona zvinhu zvichiitika sei muchizvisiya zvichiitika mozoda kuzozvitaura ka yanguva sekutaura kwaita baba uri mashure enguva yemaelections kuti nyaya idzodzo ndopadzine dzakutaurwa marongs aitika mukufamba kwezvanga zvichiitika zvose. Saka tikukumbirawo nemubvunzo wandinawo kuna vamonzora nokuti vamwe vezanupf havapa saka ndaida ngokubvunza imuri mese zvinhu zvandaida kubvunza ndezvokuti imimi sekutaura kwaita mukoma dini mapolitical parties acho anoita kuti zvinge zvichinjwa sokutaura kwaita mukoma wangu ari apa kuti politica ndo rida kutanga yaongororwa muno muZimbabwe kuti zvinhu zvinge zvichiita se zvichienda kumberi zvimwe zvinhu zvozoita se zvozofamba. Saka isi tiri kuona kuti mimi kumusoro ikoko muri kuwanza mabhuku because reality chaiya chaiya yemuvanhu hamuna because vanhu zvamunofunga imi munofunga kuti maybe kana iwo waenda hako kuuniversity maybe wakwanisa kuafordwa kuti unodzidza kunze wauya wakwanisa kunge uchiwana chigaro icho chechi munomangofunga kuti mogara henyu kudzimba dzenyu kumasabhabho ko hamupinde muvanhu hamuna chamunoziva because ndotoziva kuti vakuru vazhinji haaziye Albion Street haaziye Kaguru Street haaziye pambare kwatakakurirawo fange indorwadziwa ndakakurira kumbare zvimunhu anga ane shungu yekuti tinge tichinge ndichidzidzawo asi handakwanisa nekuti mhuri mandakakurira
ndakubatai muromo ipapo mukoma chiitai
mira ndiichidimbu Asi munoona
kuti wei.
Saka ndizviri kundirwadza inini kuti zvafana na evidence. Nokumukana wamatipo. Wokuti taure zvatinoda, zvatiri kufunga. Chitauro zvakare nezvaitika pa gore rine rapinda new government. Saka isizvo hatidi kubata one side kuti ava vakaipa. Tinofanira kutaura wavo zvavatiitirawo zvakanaka. Ava vatiitira zvakanaka zvekuti takwanisa kutoti inge ndichitaura panapo. Zvandinofungawo zvandiri kuda kutoti inini ndinge ndichitoitawo kumbare. Because inini ndava protected. But ndine vamwe vana vati vadika avo handichada kuti vakuroka vari mumadrugs. Zvine zvinhu zvakawanda tinoda kuti tibatsirwe isusu.
Regai titange newabvunzwa asakile obuzwe mubhuti lowano lapana. Sikuzwa kuti why are we judging 100 days amapolisi esiwajajayo wona ayi long term funqalela khonapho. One, yena upresident wethu yena wathi yena engena emsebenzini ngo 2017 sesingakafiki isikhathi sema elections yena ngokwakhe. He reviewed himself and he said, I have done a good job before we even went to the election. After the election, he himself created and announced that government was going to run a 100-day program that he was going to use for himself, but he even went and trained, his ministers went for training so that each minister would present a 100-day plan. So we can actually do this meeting again next week and start reviewing individual ministers, because that is the standard that he himself created. But above and beyond that, let us also remember that we are governed by the constitution that my brother was raising over there. And our constitution allows us, in fact, the president is supposed to go to parliament at least once a year and review. That review is called State of the Nation. Never mind the opening of parliament where he sets the legislative agenda, but you are also supposed to review. So you can't have a democracy is not something that is physical like this to say, oh, ndaibata democracy, nansi lapi democracy inche. Democracy is practice. You practice it. Sometimes you practice and you fail, sometimes you practice and you pass. And part of practice in democracy and the checks and balances is from time to town. Tichione sana, tichipima kuti zviri kufamba here kana kuti hazvisi kufamba. Thirdly, one of the reasons why we are supposed to do these reviews is that we have rights that happen right now. My right to water is right now. I don't have to wait for 20 years to say zviri kufamba here kana kuti hazvisi kufamba. And the final reason why we should review is that the 100 days, why it is important, is that it sets the tone. Okay? The president himself is re-engaging. He's re-engaging looking for money. That money has not come. That means other people are also reviewing. They're saying to give or not to give. The businesses that are being told Zimbabwe is open for business, they are making decisions to go or not to go. So why is it that we as citizens do not have the right to also do our own review? There are many reasons why we should review. And talking about the review, I want to connect it to the last question around Matara Nyayandi Bata Nyaye Zimba. Yambovunzwa futi pamavunza kuti nyaya social protection ndeipi. Hatisoda kutaura zvaitwa. Ko zvisina kuitwa zvacho. Tataura nyaya yekuti izvo mu 100 days dzanga dziripo. Dai zvainzi president vainzwisisa dambudzo ririmo muvanhu. Tisiri kutaura even nyaya yemakanzuru, because tinozva kuti nyaya dzeland dziri kutongwa ne central government. Handiti kuministry uko. Why tisina kuona a process inoti izvo, never mind. Muri kutaura nyaya yestand yenyu kuti vanhu vanotorerwa mastand, vanhu vodzingwa, but there are also vanhu vari kunzi izvo kana musina kubhadhara for 3 months stand haisisiri yako. Iwo matende acho amunawo mune madhidzi here kana kuti murikungobhadhara makadhi? Amwe hamutorina kana nemakadhi, munongoenda nenhamba hongonodi hongonobhadhara. Vamwe vakuti aiwa muri kubhadhara foreign, muri kuita iko cash here kana kuti muri kuswipe kana kuti muri kubhadhara user. It means kuti izvo social protection, protection yezvimwe zvinhu zvatinoda zvisiri zvemari chete hakuna. Why did the president announce kuti as a public service, in the first 100 days we are going to stabilize nyaya yekupa zvinhu zvemastand, we are going to issue vanhu nema housing cards, we are going to make sure kuti hapana program yekuti unonge uchingobhadhara stand 5, 10, 15 years uri kungobhadhara stand, ichapera rini stand? Tiri kutevedzana. Ndonyaya dzatinoda kutaura kuti what is the process of protecting ruzhinji and kuti vanhu vawanewo zvinhu. Tikaenda ipapo, ko mapension muri kutaura nyaya iyi yekuti totenga yusa, ko vanhu vashanda kubva nguva yeGNU hatichatauri mapension ekare, ko vaya vakachengeta mari pakapinda yusa racho. and vanhu vakaedza kuchengetedza mari dzavo iye zvino mabhenga kutaura chinhu muchisinganzwisisiki zvinorevei kune munhu angachiedza kuchengetedza mari yake kouya uyo angachiti ndiri kushandira pension zvinorevei kwavari vanhu ivavavo hatisi kuzvitaura ko vana nevane vanogara mudzimba dzinochengetwa dzimba dzinofanira kubetserwa nehurumende maelderly homes machildren's homes machi hatida kuona kunyukanyuka kwemachildren's home nekunyukanyuka kwemahouses zviripo zvacho sei zvisiri kusimbiswa machechi haana kutanga nhasi kubetsera ruzhinji but ari kubetserwa here nehurumende pane tiri kuona kuti pane nyaya ipapo ndichifamba ndichiyambuka pane imwe nyaya todzokera kunyaya yedu yatiritaura kuti izvo ko iyo ene patiora tukara kodziro dzevanhu dzinobatika handiti saka tiri kuti hatisi kuona agenda iyi tiri kuona mari 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 ichibuda iri tex ichibuda ichibata homwe yangu handisi kuona chimwe chiri kubuda saka tiri kumupima tiri kuti aiwa apa mukomana apa uri kukonewa but chekupedzisira nyaya yekuti todii ngatiregedzei kuti patinosangana nevanyarikani vedu tovhunza mibvunzo isingatibetseri muupenyu ngativabvunzei zvinobatika because zvimwe zvinhu tinogara isusu vacho tisi tinovataurira nyaya dzemaelections tisi tinovabvunza nyaya dzechi dzepolitics ndingatoti ndingubata futi chero newspaper dzedu newspaper mabepa nau nezvese zvatinoverenga zvinobvunza mapoliticians nyaya dzepolitics all the time matimambo mubvunza program yaari kuhorera here kuti haufa
ntsailongene resindebele
how
yeah uhlanganisa
ai ngizamphunga ukuthi simele ukuthi siyakhuthazana ukuthi lati nasihlangana labantu abomongameli lobo abasincedisayo esigabeni ngembuso asiyekeleni lati kube sibuza izinto zamapolitical party kusuku zonke ngoba lati siyahluleka asibabuzeni izinto ezibamba impilo zethu sibabuza ukuthi umsebenzi oholelayo noma umsebenzi owamiwayo ukuthi ubunakakela isigabeni sethu so haufa ngezinto zendlu so haufa ngezinto zezibhedlela so haufa yena la umongameli nasimbuza asekele ukumbuza into ye 2% tax kuphela asimbuze nokuthi isikhoma leso esifana singela mali ese 2% tax silezinto zezibhedlela ezibanjaye silezinto zendlu ezibanjaye abantwana labanye bamele ukuthi banakakelwe abanakakelwe ngokuthi sithathe imali leyo imali oyibambileyo uyisebenzisa njani ukuthi kube ngcono yithi lati simele ukuthi sitshintshe imibuzo esiyibuzayo sibabuze izinto abamele ukuthi basiphendule ngoba lakhathesi akuna angithembi ukuthi kulo muntu ongafuna ukuza ukuthi into yezikolo izahamba njani into yezibhedlela izahamba njani le nto yezindlu sile housing crisis but i-housing crisis nasikhuluma yinkulumende bakhuluma ukuthi abasebenzi izisebenzi zenkulumende zimele zithole izindlu thina ke
chekutanga ndoda kuti pokanei zvishoma na sakile panyaya yekuti vamunangagwa vakataura nyaya dzekuti 100 days choita kunge chimwe chinhu chiri unique vamunangagwa handiwo mutungamiri wekuchete anotaura nezve 100 day plan mugabe aitaura nezve 100 day plan hapana chaibuda after November 17 munangagwa akatiudza nezve 100 day plan tese tine hope paya paya hakuna chakabuda takabva tatopinda mu election akutaura kuti 100 dziya dziya ishoma iko zvinezvi atiti 100 plan dziya dziya hongu ataura maminista ake avapa azvavapa zvacho hapana chiri kunyatsa kubatika apa yes cabinet meeting tinodzwa zvatau zvabudamo but my plans ne asi chinu unless they've been put into action hakuna delivery saka kufoira ikokoko ndoda kuenda kune mvunzo kune nyaya ye GNU yabvunzwa namkoma kana tichiti dialogue tinoreva kuti kutaurirana kuti tigadzirise zvinhu zvinenge zvichikwanisa kuti tigadzirise tese hazvireve kuti tiri kuita hurumende yemubatanidzwa ba somuenzaniso patanga taakuenda kumaelections takatanga nyaya yedialogue yemaelectoral reforms tikazoburitsa nyaya yebvri ya kuna vanga vasingazive inyaya yakabuya padialogue yakatanga 2015 Hachina kuzofamba hazo mufambire watakanga tabvumirana. Asi ndiyo dialogue iyoyo iyi. And the dialogue kutaurirana hakuzi kutaurirana kwe bato guru rinopikisa ne bato riri kutonga chete. Kutaurirana kwe vanhu vakati wandei. Tinoti ma political parties, dzimwe nhaurwa dzinoda ma church, dzimwe dzinoda ma business people, dzimwe dzinoda ma civil society organization. Dambudziko rekutaurirana kwemuZimbabwe kwanga kuri kutaurirana kwe two political parties, MDC nezano PF. Dambudziko razo ndezvekuti rinogadzira inonzi elite pact. Kungo govana zvinoso kuti wo bata ichi ndo bata ichi, which was the basic weakness ye GNU yatakaita. But kana kutaurirana kwacho pane mune muchitaurirana mune muchitaura kuti what is in the best interest of Zimbabweans. Munofanira kunge muchitaurirana nenyaya kuti vision yedu yakambomira sei, tiri kuda Zimbabwe yakaita sei. The difference yema political parties yova yokuti how do we achieve that. Vamwe vachiti tinotora minda, vamwe vachiti tinoita smart government and so on. Asi the objective ichinge yakafanana, so we can dialogue on vision, tutaurirana pasina kubatana kwema political parties. Tochienda panyaya muri correct vataura nyaya kuti pese pese ndezve my election. Kana kutoti todzoka zvakare but handisi kuzotaura zvakwanda izvozvo. Pese pese ndezve my election. My election yacho anogona ngari ma general elections, ma internal elections kana kuti ma by elections. Tony Blair mubhuku rake rimwe racho akataura kuti mistake inoita vanhu vazhinji ndiyo kufunga kuti vana veZimbabwe kana kuti vana veBritain kana kuti vanhu munyika imomo vanofunga politics mazuva ose. Mistake yatinoita ndiyo kufunga kuti vanhu vanofunga rule of law, vanofunga democracy, vanofunga power sharing, vanofunga separation of powers, vanofunga checks and balances mazuva ese. Mazuva ese vana veZimbabwe vanofunga kuti vanodyei, vanofunga kuti vana vavo vanoenda kuzvikoro zvipi, vanofunga health yavo, vanofunga ma social issues. Saka ndo anofanira kudirwa nawo izvozvo. Muri correct, taramba tichingotaura nyaya yema elections. Ngati taurei nyaya yezvimwe zvinhu zvisiri ma elections zvinobata upenyu hwevanhu hwedu. Pane mubvunzo uri unfair kana conclusion iri unfair. Zvayo ndeye kuti chamisa namunakagwa wakafanana vakasiyana. Nokuti uyu akatoita president tikaona mutongero wake albeit for 1 year. Uyu asati amboita president mukaona kutadza kwake. So the comparison is oranges and bananas, and it's an unfair comparison. Kana mchidaita comparison motaka mamupa mfana uyu omborowa 6 months mozo muti akoniwa ndokuti zvite comparison iri fair.
Tinotenda zvikuru. Ndofunga ve Voice of America Shona nemive Media Center maona kuti nguva yedu yaita godo nesu hurukuro idza afanira kuti dzirambe dzichienda mberi. Chimwe chandadzidza ini ndechekuti vana veZimbabwe vanoda kuwaniswa mukana wekuita hurukuro idzi, having honest conversations. Tinotenda zvikuru nemashoko makuru amanga muchitipa anga achibatsira kuti hurukuro yedu irambe ichienderera mberi. Asi tinoda mumwe mukanazve wekuramba tichikurukura. Imi musasvika kubvunzwa nesi mubvunzo. Tinoda kubvunzai kuti zvamuri vana mazvikokota veikonomi nei muri kudai, imi vemuma political party nei. Ndafarira pamasitara pekupedzisira kuti aiwa tingatibvunze kana ari mapolitician ngatibvunze, kana ari macivil society ngatibvunze kuti hurukuro ichirambe ichienderera mberi. Tiri practices
sio VOA Shona kuphela kule VOA Ndebele as well.
Yebo.
Yeah. Iko kade Lock and City kusakhile. Ngicela uthi ngamncam ngesiNdebele. Hayi, siyalibonga kakhulu ngokuba lathi, njalo lingesabi ukuphendula imibuzo leyi, njalo asixoxisaneni. Engubonileyo lapha, enguzileyo ngini lonke, you agreed that we need more dialogue.
Yeah.
Njalo ihlelo zentuthuko, ihlelo zokulungisisa umnotho wethu mazingaveli kwelemelika. Yiko kade utshiwa ngumthonzo, Msonza. Ukuthi iziqondiso aziformulate khonapha eZimbabwe, kuvela ebantwaneni abeZimbabwe. Yiko ke ingxoxo lezi siziqalisile, siqalisele eChipinge, saya eMtoko, sizelapha eHarare, njalo siya kuya eGwanda, eMathebeleland South, siye njalo eMathebeleland North, eLupane, sizogcina ngeBulawayo. Yikho ke siyazama sibili, kodwa ke kuyasijabulisa thina abe VOA ukuthi VOA Zimbabwe ukuthi ziyazijabulela lezi nkulumo, njalo ziyalinika ithuba lokuthi likhulume imibono yenu, libuze imibuzo kungcwethi zethu ezingaba ngezenotho, zingaba njalo ngezembusazwe, abamabandla ezombusazwe. Chani ngada ungotaura ndeshe kuti mukana watawa nawo uyu, uye tinotenda mkoma kuti matauro kuti chakanakao chaitwao nehurumende iyi, ndeche kuti bvumira kuti tinge tiita hurukuro idzi muno muZimbabwe. Tinoda kutenda ipapo kuti hurumende yedu yati zvirowo zvakanaka. Chakanaka chakanaka chinofanirwa kuyemurwawo. Okuhle ngokuhle kumele sikubuye ukuthi basivumele ukuthi sibe nengxoxozana lezi, silethemba ukuthi balalele, silobe lokho sibanxusa ukuthi labo babe khona kungcwethi zethu, bahlale eThekwini njengabanye, baphendule imibuzo yenale esilayo. Yikho ke sabe lokho siqhubekela phambili, sibanxusa ukuthi babuye bazophendula. What I have noticed from our panelists, they are always arguing that, or they are urging that there should be dialogue. Whatever formulations that are going to come, whatever policies that are going to come, the government should consult the people. They should sit down with the people and talk to them. The opposition is saying there should be dialogue. They shouldn't be scared of a GNU. But I hope you are also doing enough to reach out to them, Mr. Monzoy. So, kwanasi tinomirira pano.
Manzwa vateereri nekuona zvachiitika zvakaitika musi wechitatu kuhurukuro yaikokerwa neVoice of America yakabatana neMedia Center. Vakanga varipo ndi Praxidus Jeremiah akamirira Voice of America naDr. Charlton Todzo. Tinotenda zvikuru mese makakwanisa kunge muchipinda mumusangano iwoyo. And also I take this time to remind you that on Monday the 26th of November there is another town hall in Gwanda, that is in Mat South. So Studio 7, Voice of America, together with Media Center, we are inviting you all to attend that meeting. And Tugabili.
Sesifike komlindo yagcina-ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwe-Live Talk lamhlanje. This is a special broadcaster of a town hall esabalayo eHarare ngolwesithathu. Ebikhokhelwa intathelizindaba yethu uPraxedis Jeremiah loCharlton Todzo. Sibambene-ke kungumsakazi we-Studio 7, ubambene le-Media Center. Ekade beyisikhulumeli kulumhlangano nguDouglas Monzora we-MDC, Sakhile Sifelane Ngoma we-Women in Politics and Support Unit, kanye loClinton Msonza ingcwethi kwezenotho. Likhumbule ngomvulo siyabe siseGwanda emaChawundeni, lapho Praxedis Jeremiah azakhokela njalo enye inkulumompikiswano efanayo. Sikhuluma ngendaba ezitshiyeneyo, ezenotho, ezembusazwe, ezinenge eziphatha impilo kaZulu. Kwanele okwalamhlanje. Olivalelisayo mkomajonga tasika kumagumo echirongwa. Olivalelisayo ngwentungamili Nkomo.
Neni jonga kandemire, toti tusangana zvakare muzvirongwa zvinotevera. Tisataenda mtunga ndizo kuti pane vambonyora here wawaona iwe nekuti vandiri kuona vazhinji vanga vachingo tsinira kutaiwa zvinhu zvabuda zvakanaka zvinhu zvabuda zvakanaka pane mumwe anga achikorokotedza tete ngoma hanza vanogona vanozova basa ravanoita koitawo vamwe vari kuti kutenda kubvumirwa sure so kubvumira means it's taboo for our government to allow such discussions ndofunga vanga vachara panyaya yekuti Studio 7 Voice of America yakakwanisa kunge ichibatana nemedia center kuita hurukuro iyoyo ndo zvimwe zvezvinhu zvaari zvichitendwa tinokurukudza kuchidzira nekurangaridza vateereri kuti endai kugwanda nemutu wemuvhuro kune imwe town hall.